Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero kanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo zvita 5 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, vamwe vanodarika chiuru chimwe chete vachibatwa nechirwere ichi icho chadzoka zvine mutsindo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga vanochemwa nevanhu vakawanda mushure mekushaya kuSouth Africa nezuro. Kunetsana pakati pevagari nekanzuru yemutare kuenderera mberi panyaya yekupa imwe kambani yekuChina mvumo yekuchera matombo pane rimwe gomo mudhorobha iri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu chiuru chimwe chete nemakumi masere nemaviri kana kuti 1082 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro icho chakaurayawo munhu mumwe chete. Izvi zvinoreva kuti vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana manomwe nemapfumbamwe kana kuti 4709. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru zana nemakumi matatu nemasere zvine mazana mashanu nemakumi maviri nematatu kana kuti 138523. Mumazuva matatu adarika vanhu vanodarika chiuru chimwe chete vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 pazuva. Vanhu mamirioni matatu nezviuru mazana masere nemakumi matanhatu nemashanu zvine mazana maviri nemakumi masere nemanomwe kana kuti 3,867,287 vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezviri kukurudzirwa vave mamirioni maviri nezviuru mazana masere nemakumi manomwe nematanhatu zvine makumi mashanu nematanhatu kana kuti 2,876,056. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba mukupera kwemwedzi uno kana kuti zvikamu makumi matatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Zvichakadaro apo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwave kukwira zvakanyanya. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti mimwe mitemo yakadzikwa nehurumende kwemavhiki maviri kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi haina zvakawanda zvainobatsira. Mutungamiri wenyika vaima Somunangagwa vakadzika mitemo inosungira kuti vashanyi vambogara kwavo vega kwemazuva anoda kusvika mavhiki maviri uye kuti vavhenekwe utachiona weCOVID-19 panhandare yendege. Izvi zvinotevera kupararira kwemhando itsva yeCOVID-19 inonzi Omicron pasi rose. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Madzorera vanovawo munyori munyaya dzezveutano mubato rinopikisa reMDC Alliance.
Ina handina shuwa nekuti curfew inoshanda zvakanaka zvakadini kudzivirira kufamba kwechirwere cheCOVID-19. Ini sokuona kwangu ndo rimwe rematanho epasi pasi peladha rezvinhu zvinobatsira kudzivirira COVID-19. Hurumende ngaidhire nema super spreader events, ngavadhire nenyaya yezupo transport system ndomuri kubata vanhu COVID imomo. Nemama super spreader events ngapave nema clear guidelines okuti kumariro tiri kubvumidza vanhu vangani, kumichato tiri kubvumidza vangani and so forth, ma clear guidelines tisinganzengenzenge. Tikadero tinobudirira.
Ko nyaya yekuti vanhu vavhenekwe kumabhodha,
nyaya yekutestiwa kumabhodha yakanaka, ngavateste asi tokumbira kuti vanhu vatestiwe mahara kana vari vana veZimbabwe vachiiswa muquarantini womahara, muquarantini inosupervisewa nevanhu vedu mapurisa edu vachiona kuti hapana vamwe vanhu here vanojamba fenzi kubva muquarantini nguva yavo isati yakwana yekubuda, nevamwe vanobuda zvine masimba epolitics.
munga pa muenzaniso
isi zvataka mbuona nguva ya pfuura iyo vamwe vachinzi mashefu angava jambeji quarantine zvinopedza vanhu kufa izvozvo enforcement yakakosha kuma quarantine centers ngavagadzirisewo ma isolation centers kuchaenda vari positive nokuti vanofanira kungotongogara ma isolation kwete kuvarege vachienda kudzimba dzavo kusvika vasisa shade of virus then vogadzirisa ma treatment facilities edu aveko mudunhu rimwe nerimwe tikadero tenge tapucha
vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanovawo munyori munyaya dzezveutano bato rinopikisa reMDC Alliance vachitaura vari parunare kukwekwe vanhu vakawanda munyika nekunze vari kubatana mukuchema mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu chamhembe kweafrica reHuman Rights Watch vadhewa mavhinga avo vakashaya nezuro kusouth africa Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera
mitemo yekutsipika nyaya dzechitororo inofanira kunge iriko asi isingatadzisi vanhu kuti vave nekodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo renyika zvino zviri kuda kuitwa nehurumende kutsvaga kumbunyikidza nekutsipika mashandiro anoita nemasangano akazvimiririra kukanganisa kudzosera shure ebudiriro yanga yava muZimbabwe nekuti masangano akazvimiririra anobatsira zvakanyanya mhuri yeZimbabwe
Iro izwi ravamavhinga avo vaigara vachitaura zvikuru pazvirongwa zvakasiyana siyana zvestudio 7 vamavhinga vakashaya nezuro kusouth africa mushure mekurwara kwenguva pfupi nechinofungidzirwa kuti chirwere checovid 19 kushaya kwavamavhinga kwasiya vanhu vakawanda munyika vaine misodzi pamatama zvikuru sei vanoshaya avo vavaimirira kana vachikorerwa kodzero dzavo gweta vachidzidzisa pakent university Dr. Alex Magaisa vakaziva mufi kwenguva yakareba vati vave munhu akashinga
Shoko rekushaika kwa dewa mavhinga rati baya panyama nete vamavhinga munhu anga achimirira kodzero dzevanhu nechido uye neushingi wakanyanya vaiziya kuti basa ravo raigona kuvapinza munjodzi asi vairamba vakamira vachimiririra kodzero dzevanhu ini dewa ndaimuita munin'ina semukomana akakura tichiona kubva ari kuchikoro achizoenda kuuniversity of zimbabwe ndokuzotanga kushanda achimirira kodzero dzevanhu mukomana aingogara achiti mukoma isu tichingotiwo munin'ina munhu aita iti munhu akabva kuvanhu nekuti anga aine tsika angaine rukudzo
mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vati nyika yarasikirwa negamba
ndomagamba ndomahero ezimbabwe nyika yezimbabwe ekurwira rusununguko ekurwira kodzero dzevanhu mukomadhewa vanhu womunhu aishanda aida nyika yake munhu akabatsira vanhu vakawanda zvikuru munyika yedu yezimbabwe hapana usingamuzivi kubva kunana chingwezi kwana mutoko kupi nekupi munhu akabatsira chaizvo tinorwadziwa chaizvo kuti mukomadhewa waenda he was dedicated wanga aine shungu nebasa ravo wanga wairifarira chaizvo waifarira kurwira kodzero dzevanhu vemuzimbabwe kuti dzirembeke dzisambunyikidzwe
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reZim Rights vadzika maibere vati nyika yarasikirwa zvikuru
mavhinga vanga vari true patriot munhu aida nyika yake zvaiva shungurudza zvikuru kuona vanhu vachidzvanyirirwa vanhu vachiurawa vachibatwa zvibharo vachityorerwa kodzero dzevanhu vanga vasingawane hope vanga vasingazorori ndosaka vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu ane voice rainzikwa pasi pose
vamwe vati varwadziwa nerufu urwu mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stabile Dewa
tiri kurwadziwa sesu takapinda mucivil society tiri vana vadiki tikasvika tikagamuchirwa namukoma dhewa vakatibatsira kusvika patiri kutozvisvikawo taseta up mainstitutions atiri kulidha izvezvi vaiva munhu wekuti aisvikirika vaiva munhu anga asingavhaire vaiva munhu aitaura nemunhu wese sezvamuri kungoonawo kuti vari kuchema from all over the world
mutauriri wemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika weCrisis in Zimbabwe Coalition, sangano rakamboshandirwa navamavhinga vamavela Sikumalo, vati varwadziwa zvikuru nekufa kwavamavhinga.
Rufu runosiya vende, rufu runosiya chironda, rufu runosiya tiri pachena.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalo Siziva, vati vamavhinga raiva gamba panyaya dzekurwira kodzero dzevanhu neutongi hwejekerere.
Vanoziva nhoroondo yemovement for democratic change muna akashanda kubetsera kunyanya yekufambisa shoko reshanduko munyika muno, nekuti aiva muna ari clear panyaya vision yakatanganana namatongo vana Morgan Richard Tsvangirai nevamwe vakasiyana siyana. Munhu anga akamira ari clear in terms of nyaya yekuti munyika muno muite respect for fundamental human rights.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi, vati varwadziwa nekufa kwavamavhinga kunyange hazvo vanga vasingawirirane mumafungiro panyaya yemabatirwo enyaya dzesarudzo dzemabuy elections pamwe nezvirango zvakatemerwa mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo vari muzanu PF.
Kunyangwe zvazvo taiva nemaonero akasiyana panyaya zhinji idzozvo, hazvina chinoita kuti tifare kana kuti tifadzwe nekurasikirwa neupenyu hwavamavhinga. Tinorwadziwa, tabatikana zvikuru, tinochema nemhuri yekwamavhinga, tinochema zvekare nehama neshamwari dzavo, tichiti dei Mwari avazorodza murugare.
Vamavhinga vakaita zvidzidzo zvemutemo paUniversity of Zimbabwe, apo vaivewo mutungamiri wesangano revadzidzi reStudents Representative Council. Vakazoitawo zvidzidzo zvepamusoro munyaya dzekodzero dzevanhu paEssex University kuBritain. Vasati vaenda kunoshanda nesangano reHuman Rights Watch, vamavhinga vakamboshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vari kuJohannesburg kubva muna 2009 kusvika muna 2012. Muna 2012, vamavhinga ndeumwe weavo vakaumba sangano rinoita zvetsvakurudzo munyaya dzeutongi hwejekerere reZimbabwe Democracy Institute. Mumashoko kuvatori venhau, mutungamiri wesangano reHuman Rights Watch vaKenneth Roth vati vamavhinga vakashanda zvikuru kurwira kodzero dzevanhu mudunhu rose rekuchamhembe kweAfrica uye vaive munhu aive neruzivo rwakadzama. Vamavhinga vasiya mudzimai amai Fiona Mavhinga nevana vana. Vanhu vakaungana kumba kwavamavhinga panumber 484 Sandton Close kuHorton Park muno muHarare. Vari kutaura vakamirira mhuri yekwa Mavhinga uye vari munengena wemufi Dr. Edgar Munatsi vaudza Studio 7 vari kuBritain kuti vachiri mubishi rekugadzirisa urongwa hwekuradzikwa kwemukoma wavo, vozozivisa veruzhinji kana urongwa hwacho hwanyatsoti tsvikiti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Pakati pevagari nekanzu yemutare kuendirira mberi panyaya yekupa imwe kambani yekuchina mvumo yekuchera matombo pane rimwe gomo mudhorobha iri. Mutori uri nawo Lloyd Amoyo anoti panyaya inotevera.
Meya weguta remutare vaBlessing Tandri vaudza Studio 7 kuti chinangwa chekanzuru yavo ndechekuti itsvage dzimwe nzira dzekukwezva vemabhizinesi kuti vatange mabasa muguta iri.
Semunongoziva kuti malocal authorities inongorarama nemari dzemaredzi nezvimwe zvakadaro. So in trying to find another revenue stream, takaona mukana iwoyo wakakodzera avo kuti tiwane kwari mai.
Vatandi varambawo mashoko ari kutorwa nevamwe ekuti kambani iyi ichakanganisa zvimwe zvivakwa zvakakosha muguta iri.
Tine matenge edu aripo, tine dzimba dziri kudanga mvura, hatine feruka pipeline on the other side, less than a kilometer away. So zvese izvi takazvitora into account. So reva izvo kuti pataizonopa contract yedu kune munhu, ndo zvinhu zvataimutarisira kuti aiwa iona izvinhu izvi hazvifanhi kunge zvichidisturb kwavo nezvimwe zvakadaro. Ndinotenda zvikuru nekutaurwa kwazviri kuita kuti tikatarisa tinoona isusu mari yataiva charja pagore. Malice fees imari dzinoreviewa zvakanyanyisa nguva nenguva, ende pamwe pacho tinenge tichitarisawo zvinhu zvakati siyanesiyanei panguva yatinenge tiri. Because malice fees 7500 ari kutaurwa ngeye pagore, pati pane mari inobhadharwa pamwedzi pamwedzi. Yatinotarisirawo zvakare kuti patinoita mabudgets edu, patinoita mareviews edu, inogonawo zvakare kuitwa reviewed.
Asi vanomirira vagari vakaita semukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomirira vagari reUnited Mutare Residents and Ratepayers Trust UMRAT. President Dube, vari kudya magaka mambishi vachiti kanzuru haina kutanga yagara pasi nevagari.
Mboka rewagari weUMRAT tinozwa kukurudzika nechinano chakatorwa necity council chekuti iite lisi redanga mvura kumachina for mari ishomashoma $7,500 pagore kuti vaite kwari yavo. Makomba tanoitanawo munzvimbo yemamutare mukatarisa kuchikanga kune makomba akangofenzwa bat vanhu vari kutofiramo mountain rise mukatarisa kune kwari futi yakambabanomo yakudanga mvura ya makomba acho totoshaya zvokuita nao. Saka makomba aya anokanganisa nzvimbo dzatinogara, environment chaiyo. Makomba aya anokanganisa safety yevana nevagari munzvimbo idzi.
Mukuru wesangano revechidiki vanorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa remanikalende youth assembly maya vajusa kudederedzwa vaudzawo Studio 7 kuti vacharamba vakamira semusambangwena.
Tiri panyaya yegomo iroro semanika youth assembly tabatikana zvikuru nokuti takambotaura nekanzuru vakatipa go ahead yekuti tisime miti mugomo imomo. Nasi takuona kambani yakuya ichidestroya miti imwe yatakatosima.
VaJames Mfumi vesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa nezvakatikomberedza reCenter for Research and Development CRD vanoti kanzuru yasungirwa kutanga yagara pasi nevagari pasati paitwa chibvumirano chekuti kambani iyi ichere matombo. Mukuru webazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda nezvakatikomberedza reEnvironmental Management Agency EMA mudunhu reManikalende vaKingston Chitotombe vanoti ongororo yavakaita yakabudisa pachena kuti Freestone Investments yakaita zvose zvinotarisirwa kuitwa pasati paitwa basa zvinosanganisira gwaro rinodiwa rinonzi Environmental Impact Assessment.
Saka dokumendi rakasabmitwa nashuwa yanga yasebenza kumuchina.
VaChitotombe vanoti Freestone Investments ikachikora chibvumirano chayakaita nekanzuru inotorerwa rezinesi. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vabereki vemwana ane makore 10 nemashanu Ethan Crumbly uya akauraya vamwe vana vechikoro vana vaidzidza navo kuMichigan vakasungwa nezuro muguta reDetroit. VaJames Crumbly nemudzimai wavo Jennifer vanga vachitsvagwa nemapurisa kubva zvavakatadza kuenda kudare nemusi wechishanu uko vaipomerwa mhosva dzekuponda sezvo vari kunzi vakapa mwana wavo mukana wekuva nepfuti uye kusazivisa mapurisa kuti mwana wavo ainge aine matambudziko mupfungwa. Vaviri ava vakasungwa kwapera mazuva matatu mwana wavo auraya vamwe vake paOxford High School muOxford kuMichigan. Mutungamiri wenyika yeGambia vaAdama Barrow ndivo vakatungamira nemavhoti mashoma averengwa kusvika pari zvino musarudzo dzemutungamiri wenyika iyi. VaBarrow vari kukwidzana nevanhu vashanu kusanganisira vaive chipangamazano chavo vaOsunawo Dabo vari kunzi ndivo vari kutarisirwa kukwidzana navo zvakasimba. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi Mike ari kuita hurukuro naDr. Chido Dziva Chikwari nezvematambudziko anotarisana nevechidiki munyaya dzezveutano zvikuru takatarisana nechirwere cheHIV AIDS. Zimbabwe musuwa 1 zvita yakabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revanorarama neutachiwana weHIV AIDS kana kuti World AIDS Day. Dr. Chikwari vanoti vechidiki vanosangana nematambudziko akawanda mushure mekubatwa chibharo kana kuita bonde risina kudzivirirwa. Regai tinzwe hurukuro yaitwa naDr. Chikwari naMike Hove.
Isusu tinoziva kuti vana vechidiki vari kuita zvepabonde sezvo vatanga kutaura kuti mateenage pregnancies munguva yelockdown akawedzera uyezve kune you know evidence nembo iri kubuda kuti HIV mwechidiki iri kutapurana zvakanyanya uyezve iyo anonzi ma STI ma sexually transmitted infections ari kuwanikwa kuvana vechidiki akawanda. So iyo hii evidence yekuratidza kuti vana vari kuita nezvepabonde. Asi sezvataura kuti munyika muno Zimbabwe chino chinotarisirwa pasi, vana vezera iroro havatarisirwa kuti vanofanira kunge vachiita zvepabonde. Uyezve mutemo unotaura kuti zvoni kana mwana achida kubata kuwana maservices sezvauri kutaura anofanira kuenda nemubereki. Asi tinongoziva kuti inyaya yakaoma kutanga, nyange ini nezera rangu kuti nditange nyaya iyoyo yepabonde nemubereki wangu chinhu chakaoma. So mutemo watinawo chaunoita ndechekuti kana mwana asingakwanisi kutaura nemubereki chaachaita ndechekuti achaenda achinoita zvepabonde nerwezeri asina macommodities aya anobatsira kuti adziviriri. Hakwanisi kuwana makondomu, hakwanisi kutaura nemubereki, so anoita bonde asina kudzivirira zvomuwedzera risk yekubata utachiona hweHIV, risk yekubata maSTIs nerisk yekubata pamwiri. So vakatanga kutaura nyaya iyi vari kuda kuadresa ishu iyoyo yekuti zvoni tiri kuona kuti tine dambudziko. Mutemo wedu hausi kubatsira padambudziko ratinaro, toita sei kuti tibatsire vana vechidiki.
Tichipedza huruku redu Doctors Vatwari, ndachitumbira kuti mukande mashoko enyu ekupedzisira kune vateereri vose.
So chandingatanga ndechekuti sevanhu vanoshanda mune zveutano, whether tiri mahealthcare providers, ivo vanogadzirisawo mutemo yedu maminista nechechi, tofanira kutarisa kuti mutemo watinawo uri kubatsira here vana vechidiki. Kana taongorora ipapo tichiona kuti data ratinaro yekuti vana vari kuidhau zvavari kuita zvakati nezvakati nemutemo watiri kuita zviri kuringana here. Kana taona kuti hazvisi kuringana, tiri kufanira kutsvaga nzvimbo nenzira yekuti tibatsire vana vechidiki vari kusangana nematambudziko atataura. Sevabereki chandokurudzira ndechekuti tinofanira kunge tichikwanisa kutaura nevana vedu nenyaya dzepabonde, tichivarayirawo kuvaratidza kuti hongu chatinenge tichida ndechekuti mwana wechidiki azvichengete asaite zvepabonde. Asi kune vamwe vari kuzviita vanofanira kushandisa nzira dzekudzivirira. Hakuna chakanaka chekuti unenge uchifungidzira kuti mwana wako hazvisiri izvo zvaari kuita asi usina kupa information yekubatsira kuti kana asangana netsaona yakadai o kana asangana nesituation yakadai anozvidzivirira nekuzvichengetedza sei. Kune vechidiki chandokurudzira ndechekuti hongu pamwe tinenge tichifunga kuti tiri kutamba, but munzira dzatinotamba tinosanganawo nezvakawanda. Sevechidiki unofanira kunge iwewe uchizvichengetedza nekuzvidzivirira. Ariko maservices anobatsira vechidiki, enda munotsvaga izvozvo. Makondomu aripo asi esai kuti zvoni ane malong term effects mazhinji achona ukatora anokudzivirira panguva ipapo. Kana usisade kushandisa uchidawo kubvisa vana vako mune ramangwana, unokwanisa kurega wotoita vana vako zvakanaka.
Ko avo vari kutsvaga maservices aya kukura nezvavo vanokwanisa kumawana?
Maservices mazhinji ariko econtraception efamily planning anowanikwa kumaclinics tingatoti ese muno muZimbabwe. Kana ukaenda paclinic iri pedyo nepaunogara unokwanisa kuwana maservices iwayo.
Dr. Chidodzi Vachikwari vachitaura naMike Hove weStudio 7 muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare muchirongwa chezvechitendero. Umwe mutereri Lawrence Munyori ari kuEast London kuSouth Africa anoti ane mubvunzo unobva muhurukuro yatakaita namufundisi David Simango svondo rapera. Chii chanetsa Lawrence?
Kuno mumwe mubvunzo unondinetsa unoti pana exode ndinovana nokuda kwezvii zvamadzibaba avo kusvikira kudzo vechitatu nevechinarwa vanondivenga. Saya zvinoreva kuti inini baba vangu, inini kana vana sekuru vangu kana vakatadza, mhosva iyi inouya kwandiri here? Sezvizvi ndava kunamata, mhosva iyi icharamba ichiuya kwandiri here? Apo ndipo panoda kunzwisisa, panondinetsa nokuti ndakunamata. Kasi baba vangu nana sekuru vangu kana vaita zvakaipa, madzibaba angu madziteteguru angu kana aita zvakaipa, saa mhosva iyi inongoramba ichirehwa pandiri here? Ndipane mubvunzo wangu ipapo.
Reverend Simango, zvadzoka kwamuri zvakare.
Ae Manheru akanaka ae baba wande nevatereri vedu. Mubvunzo wakanaka. Pana Exodus chapter 20 pa verse ya 5. Mwari unoti iye ndiri Mwari une godo. Ndinorova vana nokuda kwezvivi zvamadzibaba avo kusvikira kurudzi rwechitatu nerwechina rwavanondivenga. Saka ngatichiona indima inotevera mushure memashoko iwaya. Mwari unoti iye pa verse 6. Ndichiitira nyasha vane zvuru zvamazana. Vanondida vanochengeta mirayiro yangu. Saka pano Mwari anotiratidza kuti kutonga kwake ndekwekuti kana vanhu vasingatendeuki unovarova kusvikira kurudzi rwechitatu nerwechina rwavanondivenga, kureva vanhu vasingateereri vasingatevedzeri shoko rake. Asi manje unoti ndinowanira nyasha vane zvuru zvamazana, kutaura kuti Mwari anoda kuti vanhu vatendeuke. Uyu murayiro patiri kuverenga zvokutoti tikaverenga kuna muprofita Ezekiel chapter 18 tikaona pavhesi number 20 panoti ipo mweya unotadza ndiwo uchafa, mwanakomana haangavi nemhosva yezvakaipa zvababa vake, nababa havangavi nemhosva yezvakaipa zvomwanakomana wavo. Kururama kwakarurama kuchava pamusoro pake, nokuipa kwakaipa kuchava pamusoro pake. Asi kana wakaipa akatendeuka pazvivi zvake zvose zvaakaita, akachengeta mitemo yangu yose, akaita zvinorehwa nomurayiro nokururama, zviro kwazvo uchararama, haangafi. Kudarika kwake kwose kwaakaita hakungarangarirwi pamusoro pake. Uchararama nokuda kwezvakarurama zvaakaitirwa. Saka tinoona pano kuti Mwari anoda kuti vakaipa vatendeuke kuti vawane kururamisirwa nokubatsirwa. Saka munhu angapiwe mhosva nokuda kwoumwe munhu sezvataverenga pana muprofita Ezekiel. Saka tikaenda kuNew Testament munozoona kuti kuna vaRoma kana munhu agamuchira Jesu Kristu somuponesi wake haangagoni kuti aroverwe zvivi zvoumwe munhu, nokuti pachapter 8 verse 1 yavaRoma inoti iyo, naizvozvo hakuchina kupiwa mhosva kuna vari muna Kristu Jesu, nokuti murayiro womweya woupenyu muna Kristu Jesu wakandisunungura pamurayiro wezvivi neworufu. Saka murayiro wezvivi neworufu uyu ndouya wataverenga uya waJehovha Mwari paari kurova vana nokuda kwezvivi zvamadzibaba avo. Asi nokuda kwokuuya kwaKristu Jesu panyika, vanhu ava kana vakatendeuka havachagoni kuroverwa zvivi zvamadzibaba avo, nokuti mumwe nomumwe anotongwa sezvaakabata. Hakusisina kupiwa mhosva kuna vari muna Kristu Jesu, nokuti munhu mumwe nomumwe muna Kristu Jesu anoisa upenyu hwake kuti aregererwe zvivi zvake. Saka pano tinoona kuti kuuya kwaKristu zvekare kunotipa kuti tiregere kuva nemhosva. Kana tava muna Kristu tava zvisikwa zvitsva. Saka tinotenda zvikuru nomubvunzo uyu, tinotenda vahwande mazviita.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvimwe zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe, tumirai maaudio enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chasimudza mukombe wechibuku Super Cup mushure mekurova Ngezi Platinum 5-3 mumapenalties. Mushure mekunge zvikwata izvi zvaita mangange 0-0 mumutambo watambirwa kuMandava Stadium kuzvishavane. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19, vamwe vanhu vanodarika churu chimwe chete vachibatwa nechirwere ichi nezuro. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa Mavhinga vanoshaya. Kunetsana pakati pevagari nekanzuru yemutare kuendirira mberi panyaya yekupa imwe kambani yekuChina mvumo yekuchera matombo pane rimwe gomo mudhorobha iri. Tava tashuka kumagumo echirongwa chedu cha nasi. Anuko ni kaini mfaro, ndini wenyu, Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC, ndichiti. Vrata zvakanaka vateereri, Doksi ya imina Gibbs Dube, muchinzwa naudze, isindebele. Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisogo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 5 kuMpalakazi 2021 ngoKipps Dube. Endabeni zethu lamhlanje bayakhala abantu ngokubhubha kwaJoe Mavhinga obelwela ilungelo loluntu.
Ungumuntu okade efunda amalungelo, ehamba amalungelo, ebona amalungelo.
Abanikazi beplazi le-Esidakeni Farm bathi sebelithathelwa ngu-Obed Mpofu.
Sisebezothatha indawo yabo abayiphiwe nguhulumende besitsho bekhomba le indawo okuthiwa iphiwe imhlolangubo farm engaka-former minister u-Obed Mpofu.
Umnumzana Mpofu uthi wanikwa ingxenye yepulazi leli nguhulumente.
Sela kuphunywa laphaya zingxenye side sabantu zaphunywa njengoba nethebisukulwa kalwe thina sizakwenzela ndlela umthetho esisule kwahulumente.
Liyamemetheka igcwane le-COVID-19 eZimbabwe. Namhla sikhupha le mbongi elodumo u-Albert Nyathi.
My question stood yesterday. My question still stands today. My question shall still stand tomorrow. Ngakho ke we shall stand on his grave, not mourning but singing the war cry, bulala abathakathi.
Zalethulela ezamasiko kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezindaba lezinye ndozizwa kulumsakazo. Bayakhala abantu abaningi kwele Zimbabwe ngokubhubha kukaJoe Mavhinga, igqwetha ebelilwela ilungelo loluntu ekunhlanganiso eye-Human Rights Watch. Udokotela Edgar Munatsi, umne wabo kaMoyi, uthi kwephula inhliziyo ukutshona kukaMavhinga. Kavezanga ukuthi ubulewe yini. Abanye abantu abadabuka eZimbabwe abahlala emazweni atshiyeneyo sebevule isikhwama sokuqhubekela phambili ngomsebenzi kaMavhinga esibizwa ngokuthi iMoyo Solidarity Fund. Omunye wabadabuke emoyeni ngumnumzana efidlela Ncube osebenze kakhulu lo Mavhinga.
Sisebenze sonke silwela amalungelo abantu. Ungumuntu okade ephefumula amalungelo, ehamba amalungelo, ebona amalungelo, elwela amalungelo kuso sonke isikhathi. Kazange walukhohlwa uhambo lwakhe emhlabeni ukuthi uzamela amalungelo abantu kuso sonke isikhathi. Umuntu okade engalwazi ubandlululo nxa kusize emalungelweni abantu, amalungelo abomama, abobaba, konke kuye bekufana. Silahlekelwe kakhulu ngokudlula kwakhe emhlabeni, silahlekelwe isizwe, ilahlekelwe i-Afrika.
Omunye njalo ngumnumzana Ngabuto Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso eye-Zimbabwe Community in South Africa.
Kusichiye sikhathazekile emoyeni, besingacabangeli ukuthi yinto engenzakala ngalesi sikhathi esiphakathi kwaso. Lapho izalwane zaseZimbabwe zincitshwa khona incwadi zokuhlala eSouth Africa, lapho abatshayeli bamaloli behlaselwa yindoda le besisebenza layo kakhulu odabeni lwezalwane zaseZimbabwe ezihlala lapho eSouth Africa. Yikho ke ukudlula kwakhe emhlabeni kusishiye sikhathazekile enhlizweni. Sithi umoya wakhe awulale ngokuthula.
Uyakhala nomnumzana Joseph Juma okudalele Central Committee kubandla lezano PF.
Indoda esihlangane kuplatform le Studio 7 okweminyaka ethize siphuma enhlelweni ezishiyeshiyeneyo lapho besibamba udaba lweZimbabwe, udaba lwabahuquluzi benoto. Ibindoda elombono otshiyeneyo sibili, kodwa into engiyikhwabithe ngayo ukubana ebeleli hlonipho, besihloniphana noma singaboni into ngokufanayo, besingakazi sithethe sanombe sile besifaka imbono yethu ngendlela elokuhlonipha phakathi indlela eyenza ubana noma sihlangana buso ngobuso besingeke sadumelana sezisithi mhlawumbe siqhubazene ngabo ke somele silwe.
Umdeni ngamavinga uthi usalungisa ukungcwatshwa kwakhe. Abanikazi bepulazi lesidakeni eNyamandlovu esobeleni seBethabelen North bathi usomabhizimusi njalo isiphathamandla sebandla leZANU PF uMnumzana Obert Mpofu usengene epulazini leli esithi walinikwa nguhulumende. UMnumzana Sipho Sami Malunga umtakamoyi uSidney Malunga wanikwa isicoco seqhawe lesizwe njalo wangcwatshwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare uthi izijunior zikampofu sezilima esidakeni farm. UMalunga wathenga ipulazi leli ebambisana nosomabhizimusi uMnumzana Charles Moyo lo Mnumzana Zephania Dlamini osebenza eNational University of Science and Technology. UDlamini uthi izisebenzi zikampofu sezilima lapho akade bekhangelele ukuthi bazalima khona amahanyanisi.
Ngolwesihlanu lolu kufike elinye iqembu labafana besenza umcimbi eplazini bethi sebezothatha indawo yabo abayiphiwe nguhulumende besitsho bekhomba le indawo okuthiwa iphiwe imswelangubo farm engaka-former minister u-Obert Mpofu. Bakwenze lokhu ngolwesihlanu emini yantambama. Izolo ngomgqibelo sibone sokungena itharakita isizolima kwenye insimu yethu ebesikhangelele ukuthi siyahlanyela kiyo i-onyeni kungakafiki ikhisimusi. Babhizi nje njengamanje lakho balokhu bavukele khona baqhubeka ngokulima kwabo. Asikhulumisani labo siyabekela ngoba kukhanya ngabantu nje abathatha umthetho bawufake ezandleni zabo. Sizabona lapho kuyawela khona indukulo xa uxa.
Umpofu uthi usethatha umhlabathi awunikwe nguhulumende.
Angingenanga esidakeni farm ngibizwe yi-Ministry of Lands bona indawo abanikwe nguhulumende khonangale efarm. And kakula nkulumo ebekhona mayelana ngomalunga ukuthi ngekakhe. Bona yena umalunga ngiwaqalisa ukuthengisa ilizwe lokumhlaba wonke ukuthi khona sele offer letter. Ngingakayiboni le offer letter yakhona. So ithe sifika abeministry babiza basibiza bathi bafuna ukuyasithengisa indawo yakhona and bahambe labafana izolo bayithengisa indawo yakhona and isikhathi njengoba sisezulu sesiqalisile basaqalisa ukulima and kulaa nto ezasimisa lakhona sekunjani. Into emangalisayo nje ukuthi sefuna ukuhlambaza sefuna uphonga ukuthethisa ukhuluma amanga ukwenzani akumncedi ngalutho ngitsho asekumncedi ngalutho. Ngabe ngumuntu olengqondo olenhlonipho ngabe uhlale phansi wakhuluma labafowabo ukuthi khona kuyini okwenzakalayo. Kodwa nxa sesithi uzazama ukuthi adinga ngokuthi wonke umuntu usefona ukuthi wahamba njeuhambe iqiniso lonke ukuthi iplazi ngekahulumende esinikwe nguhulumende veleka sikwazi ukuthi umalunga ule plazi kwafana. Nxa elalo kalethi incwadi yakhe singayibona incwadi yakhe yokuthi ngelakhe sizabuyela uhulumende siyebatshela ukuthi iplazi leli singelomuntu ikanti singasinika njani iplazi lomuntu. And njengoba ngatsho ukuthi yena indawo leyi sinikwe nguhulumende kasinikwa ngumalunga kavela kuphunywa laphana nxa side cabantu uzaphunywa njengoba enethepisukulwa kalwe thina siza kwenzisa landela umthetho esiwunikwa nguhulumende.
Izisebenzi eziningi esidakeni farm zilakho ukulahlekelwa ngumsebenzi nxa umalunga labanye bakhe bengathathelwa ipulazi leli. Uyamemetheka umkhakha omutsha wegciwane le-COVID-19 eZimbabwe obizwa ngokuthi yi-Omicron. Uhulumende uthi kumele abantu bazivikele ekutapheni igciwane leli ngokulandela iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso yezempilakahle e-World Health Organization. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro uthi kumele abantu baqaphele umkhakha owe-Omicron omemetheka ngamandla elizweni.
Randomly picked COVID-19 positive cells from the National Microbiology Reference Laboratory tested positive for the Omicron variant.
UMangwiro wethule lokhu ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle luvika ukuba kulomuntu oyedwa obulwe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo wathi abedlula inkulungwane 1082 bahlolwe batholakala beligciwane le-coronavirus. Umnumzana Michael Sibanda ohlala eJombe ngomunye wabasanda kuhlaselwa ligciwane le-COVID-19.
U-Omicron ithe ingiqalisa bengicabanga ukuthi yi-flu, kodwa ngathi ukuhamba kwesikhathi abona sengitshiselwa, umzimba wami usutshisa, sengiphela amandla, ngaswelwe lokuthi ngenze njani, lokuthi ngidle ngingadli. Aleyo ithani senzima lokubala kusabaleki.
Umkhuhlane lo usuphazamise abantu abaningi abagoqela umnumzana Mike Dungeni odabuka esigabeni sakugwesela eJombe.
I-COVID-19 le entsha isisiphambanisile ukusebenza, isisiphambanisa, abantu bayafa. Ngabe uhulumende uyasinceda ukuthi i-COVID-19 le ingaphambanisi abantu? Ngabe uyasinceda ukuthi abantu bengaguli ngayo, abantu abaningi, abantu besihlala ezindlini kahle kahle?
Kulabanye abahlushwa yisinqumo sikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa othi abavela kwamanye amazwe kumele bahlale isikhatshana bevalelwe ezihonqweni ezibizwa ngesilungu ngokuthi ngama-quarantine centers ukwenzela ukuba bengamemethekisi igciwane le-COVID-19. Omunye wabahlushwa yisinqumo lesi nkosikazi Melo Chikumbu, isakhamuzi seHarare.
Umkhuhlane lowo owe-COVID-19 omutsha usehlasele abantu and sudumele futhi eZimbabwe. Suyenze ukuthi kube nzima futhi ukuthi izivakashi zethu zibuye ukuzosibona, ikakhulu abavele eGoli, omalayija. Sekumele ukuthi nxa bebuya beye ku-quarantine 14 days and isikhathi sabo sebe sidleka khona ngalo.
Lokhu kusekelwe nguDungeni obekhangelele ukwethekelela eZimbabwe ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Ya, likhulu lisiphazamise kakhulu ngoba devele sinamaplani ukuthi sibuye ekhaya khona ngabo. So njengokungafeli kathi sisilesikhathi singabuye ekhaya, so ayisiphazamise kakhulu.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kunabantu abafika phose izigidi ezine 3.9 million asebehlaswe ijekiseni yokuqala yokuzivikela kugciwane le-COVID-19, kuthi njalo abafika phose izigidi ezintathu 2.9 million sebehlashwe eyesibili. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Wenze emaphandleni namhla sisesigabeni seNyamandlovu esabelweni seMathebeleland North, lapho sikhuluma khona lezakhamizi ngokunqabela okwenziwa ngamanye amadoda abulala amakhosikazi abo. Sekulenyanga ezimbalwa uClifford Phiri wabulala ikhosikazi lakhe uMaggie Ndlovu, waphosela isidumbu sakhe emgodini omdala. Kunqabelwa njani konke lokhu? Ake sizwe umnumzana Manzana Ncube odabuka eNyamandlovu ekhuluma ngodaba lolu.
Ukuze kuvinjwe lokho, siyadinga ukuthi uhulumende labo bonke abasiphetheyo nasemakhaya befundiswe abantu, efundiswe amajaha ukuthi umuntu wesifazana uphathwa njani, njalo udlame alukaze lwalungisa lutho. Okoniwa ngomlomo kulingiswa ngomlomo. Nxa ngabe usibona ukuthi kulohlupho phakathi kwalo othandana naye, ohlala naye, biza owesithathu azoncedisa ukuze lolo hlupho luxazululwe.
Uncube uphinde wathi,
siyakhumbula ukuthi kudala bekuthi nxa kulohlupho kubizwe abadala, ikakhulu obabakazi. Obabakazi yibo abantu bebizwa kakhulu nxa abashadileyo abathandanayo sebelohlupho, ukuze bazoxazulula lolo hlupho. Okunye siyacela futhi ukuthi siyazi amalungelo abantu into enhle, kodwa akufanelanga amalungelo lawo siwa abuse, ngoba uku-abuse amalungelo lawo yikho okugcina sokwenza kungabi lokuzwana phakathi kwababili abathandanayo okanye abathetheneyo.
Sikhonze njalo lonkosikazana Thayifini Mpala.
Ukuze kuvinjwe ukubulawa kwabesifazane, kumele thina njengomphakathi sisukume, sibikele abaphathi bezigaba lamapholisa ukuze lezo zeplamthetho zibotshwe, zijeziswe, ziyehlale ejele ukuthi lalaba abanye abaseleyo babe lokwesaba. Njalo thina njengabazali kumele sifundise abantwabethu ukuziphatha ngenhlonipho, ukuze umntwana oyintombazana ahlonipheke. Yikuthi laye lapha hamba khona azihloniphe, azehlise.
Siluqhuba lapha udaba lwethu lwalamhlanje, sizabe sikwesinye isigaba ngeviki ezayo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abazali baka-Ethan, umntwana odubule wabulala abanye bakhe abane esikolo se-Oxford High School eMichigan kwele Melika, sebevotshiwe kulandela ukudingwa kwabo ngamapolisa. Umnumzana James Crumbley nomkakhe unkosikazi Jennifer Crumbley bavotshwe izolo edolobheni le-Detroit, bahanjiswa enkambeni yamapolisa lapho bejezwe khona icala lokuncedisa u-Ethan ekubulaleni abanye abantwana. Bahanjiswe enkantolo lapho abajeziswe khona amacala la banikwa isibambiso se-bond esifika ingxenye yesigidi umuntu munye ngamunye, $500,000. Umongameli wakwele Gambia, umnumzana Adama Barrow, nguye okhokhelayo kukhetho lukamongameli wele Gambia. I-Associated Press ibika ukuba ukhetho lolu olwenziwe ngomgqibelo lokuqala phakathi kweminyaka engama-27 kwezinyezi ukuba owayengumongameli umnumzana Yahya Jammeh engancintisi kukhetho. UJammeh wabaleka elizweni wayahlala kwele Equatorial Guinea kulandela ukushiswa kwakhe embusweni umnyaka 2016. Uhulumende wakhe wayebulala abaphikisayo. Okwamanje uBarrow usenqobe ezigabeni ezingama-36 phakathi kwezingama-40. Sinesizwe ezamasiko. Wenza amasiko lokuphila kubantu nsuku zonke. Siqhubekela phambili lengxoxo yethu lezangoma. Silomakhula kulinywa Dube, siyakwamukela uhlelo babo.
Umshabezulu, sibonge ke abalaleli abathi balalela iVoice of America, uhlelo olukhulu kakhulu kulazi umhlaba wonke odumileyo ngaka. Ngumakhula ngulinywa endaweni yaseKhezi emaphisa phansi kwesankabuko kaNyongolo. Ngokobunyanga edime ngelikashumi emethi ngisangoma ngenyanga. Ngiyathwasisa abantwana abahlutshwa abakubo, ngoba ngikholelwa yilokhu ukuthi lokhu ungaqhubeka kamdlalo kude ngedolo phansi, kodwa uma ungabawenzi umsebenzi wabatii.
Ye, singathi konke lokho kwenzayo kuyaphutshiswa kumbe kuhamba njani? Akutshela abantu.
Mina lento ngiyiqale I was doing 33 ngangathi ngelifoxa umama ma engabe elalele engidlalayo umazali uThumbu wabe ngidabuka kuthi engakuhlengezela inyembezi, ngoba nje ngathunjwa esisini samanzi ngathunjwa, kodwa ekuthingeni kwami akuzange kwenziwe isiko langempela. Ahlukumezela namanje ngokwamehlo amacrom asathi kahle ngendlela yokuthi ngigcine sengidlulela empilo esibhedlele laphana ngihlalile impela kuthe unyaka wonke ezinye ontanga bami befunda. Ubizo engaba nalo since ngikhula lolu engilwenzayo. Siyathokoza.
Ye, so singathi-ke kwinabo kubona nxa kukuthi abadala sekokubonisa lapha kwenzakala njani khonokho?
Ngiqala ukuhlupha ngimncane, ngahlupha ngomoya bakwazise ubaba ongizalayo kumakho izidi zechude ke ubaba wami wayethanda ukuyibonza kwaze kwaya angena enkonzweni yoluntu, ngaze ngayathwasa enkonzweni enkulu kamhlobo kamasipala.
Ye, so-ke kusuka lapho-ke waqala-ke ukuthi welaphe. Izangoma ziyelapha kumbe vele kuyabe kuyinyanga, kuhamba njani?
Izangoma zaba ziyelapha yize nje sekukhona zangoma mbumbuzo, ngoba la kunomnetho khona okujeka khona ungontintiyana nokungojidiyana kuyangena. Manje sizathini ngoba phela sekukhona, sokumele abantu abalaleli abalaleli bonke bacwaye izangoma ngoba kukhona izangoma mbukuthi kukhona izangoma ezelapha kwangempela ukukhona angeke ukwazi ukusukanisa kodwa uma uthunyele umntwini uyayizwa lento iyasho nakwemzimbeni ukuthi iya kubantu izangoma ziyelapha impela nje into engayisho nje ukuthi ziyelapha noba yikuphi umuntu usanzelapha kodwa bekwamele licwaye ngoba iBhayibheli nalo latho ngensuku zokugcina kuzoba khona abapholitiki bamanga nezangoma zamanga nje
ye akutsho-ke ukuthi lokuthwasisa uyathwasisa abantu ukwenza kanganani konokho njalo sizothwasisa abangani
ukuthwasisa ma ngicabanga manje ngicabanga ukuthi mina iyafika inombolo ma ngingayibala iyafika kozitu ku-26 ishiya ngale kwakhona njalo engibathwasisileyo mina bayashisa and futhi bayalwazi ubuntu bayakwazi ukuhlonipha umuntu bayakwazi ukuhlonipha inkonzo njalo mina bayengihluke khona ngokuthwasisa angimlashisi umuntu ukholo ngoba ngitholelwa yilokhu ukuthi umuntu kayenzi isintusa kubo usesemasinya asheshe aphindele ekukholweni sasemasinya
sithatha leli thuba ukuthi sibonge isangoma uMagula Kulinywa Dube silethemba lokuthi sizahlangana singabaphindileyo ngeviki ezayo sokuyisikhathi sohlelo lokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga ukwamukela kuhlelo ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa kolunye njalo uhlelo lwethu lokukhangela ilizwe likaNkulunkulu
usiphatheleni namhlanje
ngicela balaleli bami sike sibale kumaHebheru ichapter ngeka-12 kuverse eka-8 njalo sisiya ku-9 lo-10 lithi lona ilizwi lenkosi kuqala wathi imihlatshelo leminikelo yokutshiswa leyezono kawuyithandanga kawuyithokozelanga yona inikelwa ngokomlayo wabuya wathi khangela ngizile ukwenza intando yakho ususa okokuqala ukuze amise okwesibili ngaleyo ntando senziwe saba ngcwele ngokunikela komzimba kaJesu Kristu kanye kuphela ngiyathokoza kakhulu balaleli ukuba sikhangela indaba eqakathekileyo namhlanje khona kuyikuthi bemfuna sikhangela imbali ukuthi kudala kutestamente elidala kusivumelwano esidala uNkulunkulu ayelaso labantu bakhe be-Israyeli nxa umuntu wayewonile kwakumele ukuthi ngomnyaka lo ahambe ethempeleni kumbe nxa eyisikhulu uyabe lemvu kumbe inyamazane ezithize ahamba lazo zisiyabulawa zibe sezitshiswa igazi lazo lithathwe ligcotshwe laphana limele ukuthi izono umuntu azenzileyo ngalowo mnyaka ziyabe sezingaphansi kwegazi lelo kodwa-ke lapho esikubalayo umlobi wamaHebheru uthi yena kwakudingakala ukuthi ngomnyaka langomnyaka umuntu owayewonile wayebuya le nyamazana ukwenzela ukuthi igazi lenyamazana leyana libe yilo elimela isono somuntu kodwa lalingakwanisi ukuthi nxa inyamazana leyo ibulewe lo nyaka ikuvimbezele kumbe ivale izono zakho zomnyaka ozayo kwakumele ukuthi umnyaka ozayo njalo uyedinga futhi enye inyamazana yokuzonikela ichiselwa ukuze izono zakho zithethelelwe kumbe le muli yakho wawuletha inyamazana usenza njalo kutho ukuthi lokhu kwakuyisivumelwano uThixo ayelaso labantu bakhe baka-Israyeli kutestamente elidala itestamente elidala lona lingumfanekiso owetestamente elitsha ngakho-ke itestamente elidala lagcwaliseka
uJesu Kristu. Uyaloba lapha umlobi kumaHebheru uthi yena uJesu wathe siza uNkulunkulu wasesithi kuye, angisafuni ngihlatshelwe, angisafuni imnikelo ngobukutshisa kwezinyamazana legazi laso, kodwa sengifuna wena Jesu umele umuntu wonke, kumbe umuntu omnyama, kumbe ngolikhiwa, kumbe lishona, kumbe lindebele, ukwenzela ukuthi igazi elizachithwa nguJesu libe yilo ke elingembesiyo izono kuphela, kodwa elisusa izono kokuphela kanye futhi ukuthi kuyabe kungasadingakali futhi ukuthi kube lomunye futhi umhlatshelo. Ukuma kukaJesu esiphambanweni kuchitheke igazi lakhe, yikho ke okwahle kwasusa ukuthi akuselandingeko ukuthi siyebulala izinyamazana ethempeleni kube ngumtshiselo. Igazi likaJesu yilo lodwa kuphela elisusa izono umuntu abe msulwa nxa eseme phambi kukaNkulunkulu.
Kuyiphethe mfundisi.
Ngakho mlaleli wami, namhlanje lo mbuzo oqhakathekileyo kuwe, kambe wena ezakho izono sezasulwa yini ligazi likaJesu? Kasithandazenini baba ngegama likaJesu kulaba abalaleleyo, yathandaza ukuba namhlanje igazi lakho lizokwesula kanye izono zabo, bekhululeke bathole iculo elitsha, bekwazi ukuthi izono zabo sezithethelelwe ngegama likaJesu. Ngiyathandaza, amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya sinomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uJageli Dala uNtungameli Nkomo. Njengokulithembisa kwethu, ake sizwe uEzachisa Sibanda exhofa lembongi elodumo uAlbert Nyathi.
Ingoma leyo usazeni na? Akusitshele ngayo.
Usazeni na ngimkhompoze ngo-1993. The same day okwadutshulwa khona uChris Hani, yikho engakhompoza leyo ingoma. It must have been 1993. Ngezwa ubuhlungu kakhulu. Umuntu uspent iminyaka yakhe eminingi ku-exile ezama ukulwela ilizwe lakhe nabantu bakhe. Suddenly sothiwa kule ceasefire waba ekhaya, and then uyajoga azijogela, probably having spent over 25 years azijogela, babemdubula 4 bullets. So kwansinda lelo la ngahle ngayikhompoza ingoma. Right, ngabiza uProducer Katomeni ukuthi ahlabele and so on and so forth, and labo Naomi to appear ku video, but abantu vele always wondered ukuthi uProducer Katomeni uyahlabela engomeni leya kodwa Naomi uyavela ku video. Kwahamba njani? It's because ngangizahamba for 6 months at Denmark. Ku 1994. So uPrudence waye busy kakhulu ngeexamination, mid-year exams, right, towards June, ngabo June rather, towards July, so ngama mid-years. So waye busy ngasengithatha uNaomi.
Uthazo is my mother pang.
Yeah.
As he child ingoma sizwe ke ukuthi kuthwana. Ngibantu labahamba khona mpota la drobini ngobula bebenza kana sokuzwa ukwenza kathi sila wenza nabalaleli.
Mina ngiyeza.
Yebo, useza. Rokana uba yipoint ngokwayo, yeso ngikuyizwa ke le.
People of the accursed world, tell me, what honesty is there when you are summoned unto the table to discuss peace, when you are disarmed and suddenly 4 bullets have to greet you and you say, peace, peace. All peace unto the whole world. But what peace? What justice? Whose peace? Whose justice? How can I be expected to be peaceful where there is no peace? To be just where there is no justice? My friends, my question stood yesterday. My question still stands today. My question shall still stand tomorrow. Ngakho ke, we shall stand on his grave, not mourning but singing the war cry, Bulala. Abathakathi.
yingumeko zoba lodu.
Ya ngifunanga ukuthi ngiqhubekele phambili ngiqhamba amabizo lawana mbonzi ngicine la. Yes, ingoma eyenza ukuthi ngibe lodu liqiniso.
Ibahle wamemethe kumhlaba wonke wabakwazi lakathesa abantu ke yingoma esilanda ama 30s lokho bekwazi.
Yes, interest something interesting is ukuthi mina ngathi ngise Denmark ngangisaziwa kuphela ngama students esafunda sonke. It was 94 naye e Denmark yasale ngilizwa sengihambile mina that video. Now sengivelale ngo 95 ngibuya ngibona abantu bangikhangele e-airport. Wonke umuntu lo mina sengithi kathi ngiyenzeni kathi ngizikhangele ukuthi kathi abantu
laba bazobona ku-TV la.
Siyabonga kakhulu Ezra Jesus Banda ungajinelwa kusasa. Ubeqoqa le mbongi elodumo u-Albert Nyathi. Siyokuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalelisayo ngo-Kip Zulu.